chandinoona ndechekuti hondo iripo pakati peIsrael neHamas iri kukonzera kushungurudzika kwevanhu vakawanda muGaza kana nemuIsrael. Saka hondo yasvika pakuti zvipatara hazvichakwanise kushanda uyezve pfuti dzaakuridzwa muzvipatara, zvinhu zvinoshungurudza munhu upi noupi zvake pasi rese. Saka chatinonge tichitarisira sevanhu vezveutano ndechekuti pese panoitika hondo vanhu vakwanise kuramba vachiwana rubatsiro muzvipatara, machiremba nana mukoti vachikwanisa kushanda vasingatye kuti vachapfurwa. Saka zviri kuitika izvi zvinoshungurudza chose.
Tinoona kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuramba ivo vachitaura nekutsinhira kuna vaBenjamin Netanyahu kuti dai vaona kuti zvipatara zvisarambe zvichiwanikwa zvichisangana nematambudziko. Tikaona zvakare sangano reWorld Health Organization riri kutaura zvimwe chetezvo. Munoona zvichitambirwa izvi?
Ndinoona mavhelasi ndechekuti vekuIsrael vanenge vari kuzvitambira, asi ivo vari kutizve veHamas vari kuseta up maoperations avo padhuze nezvipatara. Sezvatinoziva Gaza inzvimbo diki diki, saka zvinoreva kuti vari kurwa hondo nezvipatara vari pamwe chete. So ndinoona kuti shishuwo chokuti vanhu vasakuvadzwa muzvipatara chiripo, asizve nemamiriro akangoita hondo yacho zvinotonetsa kuti pasava nekurasikirwa kweupenyu muzvipatara. Saka chandinofunga ndechekuti dei hondo iyi yakurumidza kupera kuitira kuti vanhu vagare murunyararo zvakare muGaza.
Pane vemasangano here vamunofunga kuti vanokwanisa kunge vachibatanidza vaviri ava veIsrael neHamas kuti vataurirane kuti hondo iyi ipere?
Mapato aripo amavhelasi akaita sana United Nations. Chinonetsa nyaya yaiye zviri kuitika pakati peIsrael nevekuHamas yava nemakore, haisi nyaya ingakwanisa kugadziriswa overnight. Asi chatinoona ndechekuti pese panenge paitika maincidents like yaitika October 7th, pane paida kuti vanhu vakurumidze kugara pasi vonzwisisana. Chandinoona ndechekuti pasi rese riri kubvumirana kuti hondo ngaipere, asizve veIsrael nevekuAmerica vari kuti iwo kana Hamas ichiramba ichikwanisa kuzoataka zveIsrael hondo haikurumidze kupera. Saka ndinofunga kuti kutaurirana kunofanira kuitwa, kuri kuitika, asi maresults I hope tinoawana nokukurumidza.